yambiro yedu kuvakomana vaviri ava vanoti Tsenengamwe yakadzingwa musangano naJim Kunaka akadzingwa zvekare musangano mugore ra2014 anga ari mukuru wechipangano cheviolence nemhirizhonga kumbare akajoina bato remdc alliance akabvako akajoina bato renpf akabvako akajoina bato reccc akabvako iko zvino izvi asina bato nhasi vofamba vakapfeka hanzu dzezanu pf vachiabhusa hanzu dzemusangano wezanu pf aiwa hatitenderi izvozvo musangano wezanu pf hausi wedonga watonga zvekare musangano wezanu pf wakabatana
bumbiro remutemo rinoti kudii panyaya dzekuti vanhu vabhadhare mari dzechibatiso
zvakanaka zvavanotaura zvinotenderwa nebumbiro remutemo kana vachituka vamunangagwa kana kutsoropodza zvisungo zvavo ari mutungamiri wezanu pf zvinochizosiyana kana votsvaga kubvisa mutungamiri wenyika nezvechisimba vachishandisa kana kushapisa zita romutedzeri wavo vachiwenga vachitsvaka kusawirirana kana kupokana pakati pevatungamiriri venyika in the office of the president which is the highest office of the land mashoko iwayo vopedzisirazve votaura kana kuti voti vachakumbira mauto ezimbabwe kuti apindire munyaya isipo mashoko iwayo haana kunaka the border on treason and the two will be called upon to explain
kuti kudii
kuti mashoko iwayo vakamawana kupi zvekare musangano wezanu pf uchatora matanho akaomarara kwazvo kuna avo vari kushapisa hanzu dzavo zvipfeko zvavo ivo vakadzingwa musangano vakaita saJim Kunaka hatitenderi donga watonga kumusangano wezanu pf kana vanenge varota chero vamugabe vakataura zviroto zviroto ngazvigare mudzimba zvakanaka kutsoropodza mutungamiri wezanu pf asi hazvitenderwi nomutemo kutsoropodza kana kutyisidzira purezidendi werepublic of zimbabwe vamunangagwa vanopfeka majaketi maviri rekuzanu pf nderedu rinobatwa nebumbiro rekuzanu pf iro rokuva purezidendi werepublic of zimbabwe and commander in chief of the defence forces runotongwa nebumbiro remutemo wezimbabwe haritenderi bumbiro iroro mashoko evaviri ava tichatsvaka kuti vatsanangure kuti mashoko aya anorevei hatidi vanhu vanotamba nemoto.